Mukuru wesangano rinorwisa uori re-Anti-Corruption Trust of Southern Africa vaObed Chinamo vanoti vaoma mate mukanwa neuori uri kupomerwa vakuru vezinara.
Zvinosvodesa uye zvinotsamwisa kuti vanhu vakuru vangachapfanya mari yeruzhinji isiri yavo zvakadaro. Nyika iri kuramba ichirasikirwa nemari yakawandisa yangachifanira kugadzirisa marodzi edu. Iko zvino marodzi edu chiseko chaicho pasi rose nekuda kwemapotholes. Hana inotorova uchinzwa mari iri kufungidzirwa kuti yakabiwa $71.5 million ne R31.5 million imari yakawandisa. Ndakatya ndichinzwa kuti vakapanana maChristmas hampers worth $9,600 paboard member imwe neimwe. Vakadziwo vachitora mari yebasa inosvika pa$24,500 kugadzirisana misoro.
Ko, vari kupomerwa mhosva ava voitwa sei chaizvo? Tabvunza vachinamo.
Vanofanira kudzosera mari yavakaba nekuinda mujere zvezinara zvanyanyisa.
Imwe nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvekufambiswa kwemari dzehurumende vaWillis Madzimure vanotiwo
nyaya yokuzinara inoratidza udzamu hweuori watinawo muhurumende uye mumabazi ehurumende atingati maparasitato. Mukatarisa vashandi vekuzinara kana anga achinzi wacho anga ari mukuru weadministration, munhu iyeye qualification yake yanga iri yebhaibhori. Mune vakawanda vanga vasina mapepa anovaita kuti vakwanise kusevenza.
Vatiwo zviri nyore kuti vanhu ava vasungwe nekuti
tine nyaya dzakawandisa dziri muripoti yekuzinara zvokuti zvazvofa ungutongoita ndezvekuti vanhu vanenge vachitorwa neAnti-Corruption Commission kana nairo rimwe bazi rakaiswa muofisi mapurezidendi vachikwanisa kunge vachitondoprosecutwa kana kuti kundochuchiswa nemhosva dzeuori dziri muripoti imomo, nokuti pane kutyorwa kwemitemo yakasiyana siyana. Imwe yacho iri pachena kuti kana waita izvi unofanirwa kuti usungwe. Ndingada kuti vanhu vagoziva futi kuti zinara ndiyo inotora mari yose yemalaisensi emota muno muZimbabwe. Zvaimboitwa nemalocal authorities atingati makanzuro, zinara yanga ichimboita zvose kutsvaga mugwagwa unofanirwa kugadzirwa, kutsvaga anogadzira wacho, vanogadzira vacho vasingagadzire, ende vanhu vacho vakapiwa mari, vamwe vacho vanotova muparamendi izvozvi, vanotogara mupublic accounts committee.
Vamwe vakuru muzaki vasina kuda kudomwa nemazita vachiti hari haisati yanyatsovira vaudza Studio 7 kuti pane vakasungwa vari kuferefetwa. Asi mutauriri wezaki vaJohn Makamure vati tizotaura navo nemusi wechitatu sezvo vachiri kuunganidza umbowo hwakakwana. Mutauriri wezinara vatendai Mugabe vaudza Studio 7 kuti pari zvino havana chekutaura sezvo vasati vapiwa ongororo yakaitwa nedare reparamende zviri pamutemo. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano revagari recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vanoti nekuona kuti migwagwa yaipa vakamboedza kunyorera tsamba kuzinara kuti vanzwe kuti mari dziri kufambiswa sei, asi hapana chakabuda.
Pari zvino tsamba idzi dzimwe dzacho dzakanyorwa muna February jaya muna izvozvo hadzati dzave dzinopindurwa. Izvi hazvitishamise nenyaya yechikonzero chekuti huori tingati ndo tingati ava magariro watonyang'anya muzinara.
Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu vaFelix Mona vaudza Studio 7 kuti vakamirira kupadivi ravo kuparamende vasati vataura nevatori venhau. Panyaya dzeuori, Zimbabwe inonzi neTransparency International iri pachidanho chezana nemakumi mashanu nenomwe kana kuti 157 panyika zana nemakumi masere kana kuti 180 dzinoongororwa panyaya dzeuori. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.